Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 27 Chikumi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hurumende yapasisa mutemo kana kuti yagadzirisa mutemo inotevera Education Amendment Act 2020 ine chekuita nedzidzo yevana. Yagadzirisawo umwe mutemo Guidance and Minors Act 2022, yagadzirisawo Marriage Act. Saka mutemo iyi yaunyatsotsanangura kuti munhu anonzi mwana munhu akaita sei.
Sangano reZimbabwe National Council for the Welfare of Children rinotenda hurumende nedare reparamende nekudzika kwavo mutemo inochengetedza vana.
Kana munhu achinge aendeswa pamberi pemadzitare emhosva, ane kodzero, haisi privilege, hakusi kuti uri kuitirwa fevha, ikodzero yaunopiwa nebumbiro remutemo remuZimbabwe kuti unofanirwa kunge uchiwiswa pamberi pematare edzimhosva nekukurumbidza, uyezve wopiwa mukana wekuti ukumbidire iye yatinoti bail.
Rimwe gweta rinoyambira kuti Zimbabwe inoramba ichisarira sure munyaya dzezvemitemo uye nekuramba ichityora kodzero dzevasungwa isingavape kodzero dzekubisa mari yechibatiso sezvinodiwa nemutemo pasi pose.
Vatungamiri venyika idzi vanenge vari kushushikana nekuti basa racho reUkraine rinenge rava kuvaremera nepresha dzavari kuwana kubva kuvanhu vavo venyika dzavanotungamirira kuti hondo iyi yatora nguva yakareba.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti sangano reG7 richatemera zvirango pagoridhe rinobva kuRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvemagariro akanaka evana reZimbabwe National Council for the Welfare of Children rinorumbidza hurumende nedare reparamende pamusoro pemitemo yavakadzika richiti mitemo iyi yava kutobatsira pane mamwe nekuvachengetedza. Mukuru wesangano iri Reverend Taylor Nyanete vanoti kunyange hazvo pachine imwe mitemo yekuchengetedza vana inofanira kudzikwa, mitemo yavapo iko zvino yave kutobatsira nekuchengetedza vana chinova chunhu chikuru.
Nguva pfupi yadarika hurumende yeZimbabwe yakamirirwa nemutungamiri wayo President Emmerson Mnangagwa yakataura kuti iri kuedza nezvainogona kugadzirisa mitemo yevana kuti vana vachengeteke. Saka mutungamiri wenyika ari kutaura akati taita zvidanho zvakati kuti zvekugadzirisa mitemo yevana. Bumbiro remutemo regore ra2013 renyika yeZimbabwe rakatsanangura kuti mwana munhu mukomana womusikana ari pasi pemakore 10 nemasere 18, asi mitemo yenyika yanga ichakasaririra pakutsanangura izvi. Saka zvaireva kuti hurumende inofanira kuchigadzirisa mitemo yese nechekuita nevana kuti itsanangure izvozvo. Saka iye zvinezvi taona hurumende yapasisa mutemo kana kuti yagadzirisa mitemo inotevera Education Amendment Act of 2020 ine chekuita nedzidzo yevana. Yagadzirisawo umwe mutemo Guidance and Minors Act of 2022, yagadzirisawo Marriage Act. Saka mutemo iyi yaunyatsotsanangura kuti munhu anonzi mwana munhu akaita sei. Uyewo yakabuditsa gwaro ratinotiro Disability Policy muna 2021 inotsanangura nezvekuti vana vakaremara kana kuti vanhu vakaremara vachabatwa sei munyika. Saka izvozvo zvatova munzvimbo zvekuti zvaakubetsera kuronga mapurogiramu kana kuti kuita urongwa hune chekuita nevana nekudzivirirwa kwavo kana kuti vana kuwana kwavo kodzero dzakazara.
Saka imi sesangano rinoona nezvekugara kwakanaka kwevana, mavane mitemo yose ya munoda here inoita kuti mukwanise kuita basa renyu zvakakwana.
Kuchino imwe mitemo isati yapera kugadziriswa asi yakaziviswa kuti ichaenda mudare. The Parliament is Zimbabwe. The Children's Amendment Bill, ne Child Justice Bill. Saka imitemo iyi iri kuzonga ichitaurwa mudare guru reParliament ichitsanangura kuti kodzero dzevana dzichachengetedzwa sei. Nekunyatsoona kuti anonzi mwana atsanangurwa zvizere mumitemo iyi. Saka izvi tiri kuona zviro zvinhu zvakanaka.
Reverend Nyanete, chimwe chakanaka chatichabuda kubva mumitemo iyi chi?
Tichidzoka pamitemo yakafudzwa neParliament kana kuti iye president wakatosaina the Education Amendment Act ye 2020, inotsanangura kuti vanasikana vanofanira kuwana zvekushandisa vari kuteera, vari kunguva yekuteera kana kuti nguva yekumwedzi kana period. Vanofanira kuwana zvekushandisa nekuti zvakaongororwa zvikaoneka kuti vanasikana vari kupota vachirega kuenda kuchikoro kwemazuva matatu kana mashanu pamwedzi wega wega. Nenyaya yekuti vanenge vachitevera, asi nemhaka yekuti havana zvekushandisa vanenge vangori kumba. Saka hurumende iye zvinezvi yakupa zvekushandisa izvo pachena muzvikoro zvese munyika yeZimbabwe. Saka izvi idanho rakatorwa nehurumende rakanakisisa chose. Saka mwanasikana acharohwe kuchikoro akana kuti asina chikonzero chekuti ndatadza kuenda kuchikoro. Bumbiro iri rinotaurawo kuti hurumende inofanira kupa pachena dzidziso kana kudzidzo yevana kubva paECD kusvika pao level pachena. Saka chimwe chikamu chiri mumutemo chakanakisisa chose, asi chinoreva kuti hurumende inofanira kuisa mari yakakwana padivi yekuti zvikoro zvigone kuramba zvichipa dzidzo kuwana zvisina dambudziko rekuti zvino mari toitora kupi. Saka kuva kwazvo pamutemo zvakanaka. Tinoonawo kuti mutemo uyu unojekesa kuti vana havarovi muzvikoro. Saka iri danho rakanaka nekuti tanchiona vana vachiita njodzi dzekurohwa, vamwe vachibva mazino, vamwe vachikwara nzeve, vamwe vachiita mavanga aizogara navo upenyu hwese. Saka usarohwa kwevana kwabatsira kuti vachengeteke muzvikoro.
Avo vange vari mukuru wesangano rinoona nezvemagariro akanaka evana reZimbabwe, National Council for the Welfare of Children, Reverend Taylor Nyanete, vari parunare kuHarare neStudio 7. Rimwe gweta rinoyambira kuti Zimbabwe inogona kutorwa nenyika dzepasi pose senyika isingatevedzeri mitemo inokoshesa kodzero dzevasungwa vasati vawanikwa vane mhosva. Gweta Crispin Machingura vari kushanda vari kuSouth Africa vanoti kupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kana kuti bail ikodzero yemunhu wese pasi pose kusanganisa muZimbabwe, uye ikodzero inoratidza kuti munhu haasati awanikwa aine mhosva. VaMachingura vanoti gweta rinomirira munhu kana muri harifaniri kusungwa sezvakaitwa vaJob Sikala, gweta rinomirira muri yaMore Blessing Ali. VaMachingura vanoti izvi ndizvo zvinoratidza zvoga kuti mutemo weZimbabwe uri kumashure kwedzimwe nyika dzose. Tabata vaMachingura tikatanga nekuvabvunza pamusoro pekurambirwa mukana wekubisa mari yechibatiso kuri kuitwa vanhu mumatare eZimbabwe, vakatangavo nekutaura pamusoro pavaJob Sikala avo vakanyimwa mukana uyu svondo rapera.
Handisi kufara nezvakaitika pamusaka pezvinotevera. Tine bumbiro remutemo ratikashanyira chose muna 2014 takati iri ndiro rave constitution yeZimbabwe, kuti Zimbabwe iconstitutional state. Tese tinofanira kuti takanzwa kuti constitution inoti zvakati, tose tinofanira kutiira gwara rimwe chete iro.
Chamunoona chisina kumira zvakanaka ndechipi vaMachingura, titsanangurirevo.
Pane section 50 ndingati 1D 1C 1E tichitevedzana kudaro, zvinoti kana munhu achinge aendeswa pamberi pemadzitare emhosva ane kodzero. Haisi privilege, hakusi kuti uri kuitirwa favor. Ikodzero yaunopiwa nebumbiro remutemo remuZimbabwe kuti unofanirwa kunge uchiwiswa amberi pematare edzimhosva nekukurumbidza, uyezve wopiwa mukana wekuti ukumbire iye yatinoti bail, kuumidzwa kutongwa uchibva kumba. izvozvo tinozviona zvisingaiti muZimbabwe ndizvo zvinotipa kuti tirambe tichidzokorora kuti mutemo wemuZimbabwe uri kumashure kwedzimwe nyika dzose pasi rose hazvifanirwe kunge zvichidaro nokuti tose tinofanira kunge tichimira papiri peconstitution hazvina basa kuti uri mupurisa hazvina basa kuti uri gweta hazvina basa kuti uri citizen kwete wakanyatsotarisisa unoona kuti vakanyimwa bhiro vasikala for example vakasungwa 68 times kana munhu akadaro akasungwa 68 times ozonyimwa bail achinzi anokwanisa kudhiza achadhiza chiindeti ndiye munhu kaagara nekugara ndingatoti munhu asungwa 68 times anoratidza kuti anomiririra mhosva dzake ndiyo kutoti akatouya anofanira kupiwa bail
vamachingura munofungei pamusoro pekusungwa kwegweta rinomiririra munhu kana vanhu vari kupomerwa mhosva
rusununguko rwemagweta anomiririra vamwe vanhu harusi rwakapiwa zvisere makatarisa vajob scaler vanga vari kumirira mhuri yekwaari vosungwa pamusaka pestatement yavakaita yekuti midzimu kana kuti munhu wafa haasi sehuku muchishona kune atinoti pachirungu maavenging spirits kune ngozi muZimbabwe munhu wese anozviziva saka kana munhu uchizosungirwa izvozvo uchisungirwa izvozvo zvawataura pamusana pekuti uri kumiririra vamwe vanhu ndanga ndiri kutarisira kuti pari zvinoizvi chokutanga changa chichifanira kunge chiri pamberi pedare redzimhosva ndechekuti munhu anobvumiswa kusungwa here achimiririra iye ari mumiririri weimwe mhuri izvozvo zvinotipa kugununguna semagweta zvinhu zvinotondibata pari zvinoizvi kuti kana uri musungwa muZimbabwe haugone kunge uine zenze rekuti kumira kwandaita pamberi pedareta ndiwo mukana wandapiwa wekuti ndiratidze ndichifara kuti handina mhosva unotenga waenda pamberi pematare unenge uchitotya kuti ndichavharirwa ndonyimwa bail asi ndisati ndabatwa nemhosva sakana izvozvo hazvifanirwe kunge zvichidaro zvinhu zvinotipa kunyunyuta pasi rese rinotitarisa rotitarisa nerushoro pamusana pekuti tinoita zvinhu zvisingatarisirwe nedzimwe nyika dzose nemutemo wedu ngativei nekuve maZimbabwe nerufaro before tapinda mapolitical parties
avo vange vari gweta Crispin Machingura chizvarwa cheZimbabwe chinoshandira kuSouth Africa vari parunhare kuSouth Africa nestudio 7 gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti mutemo yemuZimbabwe haitarisi kuti mhosva yaparwa nani
vanhu vazhinji vakaungana muHarare nezuro vachirangarira upenyu hwaDr Alex Magaisa avo vakashaikira kuBritain vamagaisa vanotarisirwa kuradzikwa mangwana chipiri kumusha kwavo munharaunda yeChikomba Frank Chikore anotipa nyaya iyi
Mwari zavama gaisa zaunga na mwarare zirangarira upenyu wavo zvitevera kusvika kwakaita mutumbi wavo munyika ataura akamira sababa vemhuri yekwa magaisa varobert magaisa vati mhuri yavo yakarasikirwa zvikuru nemunhu aiva nerudo uye aida budiriro yenyika yake vasharawo pachiitiko ichi mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change vanelson chamisa vatiwo kunyange zvinhu zvakawanda zvisina kumira zvakanaka munyika dzidzo yemunyika yakaitawo kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvakaita savamagaisa zvisimudze mureza wenyika kune dzimwe nyika
yes ZANUPF yakatiitira zvakashata yes nyika yakatiitira zvakashata but kune chinhuwani chakuda kuchiita acknowledge mukaona Dr. Magaisa vakwanisa kuenda kuKent University in the election mukaona Professor Mutambara vaenda kuMIT to be one of the superstar intellectuals in the world. Vana Dr. Mandaza, vana Dr. Makoni, vana Saja. It tells you kuti education yedu pane chakanaka chatinofanira ku acknowledge. Hey, vamunozvadaleka apo mukuru akuita sei? there are good things that are in the liberation struggle produced some of the finest things we must celebrate. Education is one of them. Sovereignty, Iran is one of them. The ability to vote, one man, one vote. But that ability to be able to bring our country back and to define ourselves as a people is what we have fought for, is what the liberation struggle for.
Naibu wa mchelezi ruwa mtungamiri wa urumende mbata nizwa, mjinafundi wa ata mchambara, au wakashanda na Dr. Magaisa, varishpanga mazano javamoge mchangirai, vati mufi aivemu na akanga chinyora junu zunaita kutinyika isimu kire, uye akanga ishanda zhukuru, kusimu zirava mwekutuvavi wa mtungamiri wakati kwa suka, uye vanuru ira zhuido zhule rujinji. Vamwe vangwari parufu apa, vano sanganzira mjumafundo la vmoma duku, vano tunga mirabato re NCA, au vatimufi akabata basa gurumu kuzisa vano nezwe mtemo.
Kaisa wita kaona, zaka wanda, zaka ita chikuru chaka ya nyuita, waka tari za mkutuwa vano ne Zimbabwe, kutivamu tuse kuti mtemo ono shanda zaka di, mtemo ono kwansa wabatula se, mtemo ono kwansa ukangani kukari muru mende, asi unengo mtemo pa mwakato naka pake shao. Akaita nezvainyora zvaiz big Saturday read zvaingobuda hazvo mune vanhu vanenge vachizoona asi zvaizoperera kuenda kwakawanda.
Mutungamiri webato rinopikisa remavambo kusile Don Dr. Simba Makoni vaimbova gurukota rezvemari vati vamagaisa vaitomutora semudzidzisi wavo.
Ini pachangu ndaitora Magaisa semudzidzisi wangu pamusana pekuti mazano aaipa nyika yedu akadzama akawanda. Takaona achindi batirao nyange inini upenyu wangu. Daritora oma Gaisa, temi kunga miri wangu. Pamsana petuti zakare, kimuja ai batira nasu nyange mimi. Angari pachinani, chipimu upenyu, kana ai zikere la sakanaka. Ai ona zikimu simu pia. Taka ini ndakaona ai mimi, akandi batira mune zakawanda. Anga akakosha, akakodera, kutitichemi inewe mburi yake.
Magaisa, wakabiru kwa mtuwa na ni Nyamabuvu 1975, wevasi ya mzimaisha miso, neva na vaviri, wa Magaisa, wano tarisiru wakura zikuwa nechipiri kumusha kwa avu mnaraonde Chikomba. Ndaka mirra Studio 7 Mwarare, Jimmy Frank Chikowore.
Chombo tarisa jiri muma pepa na u anasi. Munyuzde mwine nyaya inoti musangano weza tungamiri venyika ze sangano re Commonwealth azina kumbogara zata ora pamsoro pekubuniza Zimbabwe kuti idzoke mumusangano uyu. Asi sangano iri rakatambira nyika mbiri dzaimbotongwa ne France ze Gabon ne Togo senengo dzaro itsva. Munyuzde makare kanzura wezanu PF Masimbi Masimbi uyo akati njimbo yenyatime mchitungweza njimbo ya bato rezanu PF ariku uzava gari wose njimbo iyi kujiva pinde mumsangano wezanu PF apo mtungamiru wenyika wa Emerson Mnangagwa vachataura nemusi wechita 2. NewZimbabwe.com rinoti mtungamiri we Citizens Coalition for Change wa Nelson Chamisa vapindura vanhu vari kukurudzira bato ravo kuti riite sarudzo dzevatungamiri vadzo vachiti vatungamiri vebato iri vanoziva zvavari kuita. Vamwe vanhu zvikuru vaimbova gurukota muhurumende yamuchakabvu Robert Mugabe. Muzvinafundo Jonathan Moyo vanogara vachishora bato reTribuC vachiti rinofanirwa kuita sarudzo dzevatungamiri varo pasati paitwa sarudzo huru dzegore rinouya. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukutaura na vachirude tiri panapa pa South Africa kukuruma Northern Cape tine chikumbiro weku Studio 7 kuti kana muchikwanisa kufambisa mashoko aya muafambise kwaendeswa kumatera ari kumusoro. Kune hama dzakasungwa kunoku kukurumani dzisina mapepa kuNorthern Cape vakasungirwa kuti havana mapepa saka vari kugariswa nguva yakareba zvisingaiti vachingonzi vakayanzi nhasi mukuenda kukoti vodzorewa vochinjirwa deti futi onzi muzouya musi wakati kukoti varungochinjirwa madeti ekuenda kukoti vakasungwa vakawandisa havasikupiwa chikafu ikokoko kuri kutonhora vamwe havana hama havana magumbeze kumbiro mufambisi yemashoko aya
mangwanani 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 pastudio 7 apo mamuka sei ruzhinji rwese sizvangu kutaurwa kuti nyaya vanhu vasinganzwisisawo mamusoro tinoda kuita basa rokutumwa kuita basa rokukanganisa vanhu vachikanganisa upenyu hwavamwana kanyambokwa kukanzi watumwa kana kutume ngozi haiendi kune munhu akune munhu akutuma ngozi inouya kwauri zvinofukira iwewo mangwana usafuriro munhu anokurambira kuti ini handisiriini handimbokutuma wozodii unosara munhu anokusvipa mangwana inosara yanhau yanhau yako vakupedza mhuri mumusha iurondokukonzeresa nokuda kwemari ende mari achokuita kuparingana yaunowana saka munhu ukatanga wafunga usati waita chimwe chinhu usafuriro iwe unonzi tafadzwa mugwadi woita musha iwewe kura haigona kutaura zina nebasa rese uchibudikira uchita
makadii 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 ndini munoita kuti tinge chokwadi kwacho zvese kwete zvatinonzwa izvo zvinotaurwa nauye mutungamiriri uri kumatebhurinende nezvichengetete wezanupiefu noti kwai zanupiefu inotipa mapolisisi avanopiwa kuzanupiefu ndei zvinondishamisa ino kuti mwe munhu wechidiki anoti edp ndo vanhu vaya vaichemera kuita varoyi kumahumbwe vanhu vechidiki sesi vakatonga nyika ava vanotikwa nyika inotongwa nevanevayo vari kutadza kutonga nyika nevambosiyawo comrade advocate nelson chamisa vangopinda muigaro zvemutsingari yavo zviri nani nekuti tiriunokuno kumadhiaspora tiri kutambura kunyika kubva kunze kubva kunyika yedu kuinda kunze kutsvaka zviri nani taona munyika hamuna chiriwo vechidiki ngatitumukei tese tindovhota 2023 tipinze mukomana ndinovimba kuti zvinoita zvakanaka
makadii vashamariri vestudio 7 makadii makadii zvenyu nekutendai nekutipa nhau zvinoitika munyika zvikuru sei yezimbabwe nhau yekusitiraika kwematicha kuramwa mabasa inhau yakaoma zvayo asi ndinoona sekuti yakanaka kuoma kwekuti vana vanenge vasingachadzidzi asi havakwanisi kuti vanavo vadzidzi varaizi vasina mari yavanotambira hakuna munhu anoshandira mahara saka ndinozvikurudzira izvozvo kuti aiwa iwo maticha acho nevamwe vashandi vehurumende inge vachibatana kuti vaite chinhu chimwe chete pashayikwa vamwe vanozouya negweseri nekuti nhau iyeyo vazhinji vanenge vachitya kuti ai kana ndakazodai ndakaonekwa dzimwe dzenguva ndingapondwa kana kuti ndingadzingwa basa saka ipapo ndichikurudzirawo kuti dai vagona kuti vabatane vaite zvinhu zvavo pamwe chete vaite zvinhu zvavo pamwe chete ndo kutaura kwangu changu ndinokutendai ndinokutendai
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika zvichitevera mutongo unorambidza kubviswa kwenhumbu wakapiwa nedare repamusorosoro muamerica reunited states supreme court veruzhinji muamerica vari kuramba vachiratidzira mumaguta mazhinji eamerica vachiti mutongo uyu unovatorera kodzero dzavo mutemo waibvumidza vanhukadzi kubvisa nhumbu unozivikanwa nezita rekuti Roe v. Wade wakabviswa nedare repamusorosoro muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vari kueurope zvakare kumusangano wenyika dzeg7 dzinotarisirwa kuita hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muhondo pakati peukraine nerussia musangano uyu unotarisirwawo kutemera russia zvimwe zvirango nezuro svondo vabiden vakati nyika dzeg7 dzichatemera russia zvimwe zvirango kusanganisa chirango chinorambidza kutengwa kwegoridhe inobva kurussia vanoongorora zvematongero enyika vanick mada vanoti kunyange hazvo dzimwe nyika dziri kumadzisawira eAmerica dzavakuratidza kunetseka nenguva refu yehondo iyi. VaBiden vanoratidza kuti havadzokeri sure panyaya iyi.
Rwendo rwekusangana nedzimwe nyika dzatinoti dziri muG7 uyezve pamusoro pazvo ndinoona kuti rwendo rwavakanyanya kunangana narwo ndeyekutsvaga mhindu dzekudzoredzera hondo yekuUkraine, kuti zvii zvingaitwa kuti zvinhu zvichinje mamiriro azvakaita, nekuti zvinenge zviri kudengenetsa pasi rino zvisiri zvekuti kudengenyetsa Ukraine neRussia chete. Ndo musoro wenyaya wandinoona vaBiden vafambira kuEurope kwavaita.
Iyo nyaya yeUkraine munoona sekuti dzisahwira eAmerica haasati aneta here nezviri kuitika izvi?
Maonero andinoita ndekuti madzisahwira eAmerica chekutangira zvese vatungamiriri vanotungamirira nyika, ndotaura madzisahwira eAmerica, asi vanhu ava nesystemu yatinotaura nezvayo inonzi demokrasi, kutaura vatungamiri venyika idzi, vanotariswavo oro vanotumwavo kana kuti vanopiwa basa nemacitizens venyika idzodzo. Saka mubvunzo wenyu ini ndinoudavira ndichiti vatungamiri venyika idzi vanenge vari kushushikana nekuti basa racho reUkraine rinenge rava kuvaremera nepressure dzavari kuwana kubva kuvanhu vavo venyika dzavanotungamirira, kuti hondo iyi yatora nguva yakareba pane zvavanga vachifungidzira kuti pamwe zvichatora svondo mbiri, the most ndofunga mwedzi, saka yareba zvava kuvaremera.
Chanzwa zvakare kuti vaBiden vachazivisa pamusoro pezvimwe zvirango zvavanoda kutemera Russia. Munoona sekuti nyaya yezvirango inoshanda here vamada?
Nyaya yezvirango pari zvino Russia yakapiwa zvirango, tinozviziva tese, asi Russia yakamira nekuti hongu matipa zvirango, asi nenyaya yekuti inotongwa nemunhu ane humbimbindoga arakidza kuti zvirango handina basa nazvo, nekuti kunyanya iye ashandisawo hupfumi hwainawo kutaura gasi natural gas, kwozoita gasi yatinoti petrol. Saka izvozvo ndobva ari kushandisa simba rake rekuti zvirango zvisanyanyokubuda, nekuti izvozvo plus nekuramba vachitungidza futi muUkraine. Ukraine inova inoita zvirimwa, kutaura zvinana gorosi zvinhu zvakadaro. Saka zvinhu izvozvo zvamira kudaro zvatonetsa zvakanyanya kuti mukuru wedu vaBiden zvirango zvavo zvavakatemera Russia zvibude, nekuti Russia yaomesa musoro. Handioni tichikwanisa kuti tihwine hondo yacho nekukurumidza, chero tichaihwina zvedu ipapo ndine vimbo nayo yakasimba, asi tinenge taungudza kwete isusu chete kuno kuAmerica asi kuti pasi rese.
Avo vange vari vanongorora zvematongero enyika vaNick Mada vari parunhare kuPhiladelphia, Pennsylvania neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe National Council for the Welfare of Children rinotenda hurumende nedare reparamende nekudzika mitemo inochengetedza vana. Rimwe gweta rinoyambira kuti Zimbabwe ichashorwa nedzimwe nyika kana ikaramba ichityora kodzero dzevanhu dzevasungwa isingavape kodzero yokubisa mari yechibatiso. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti sangano reG7 richatongera zvirango pagoridhe inobva kuRussia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi, apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moshera zvakanaka.